Vatsvangirai vakasainirana chibvumirano chemushandira pamwe neMDC inotungamirwa navaWose Mencube, People's Democratic Party inotungamirwa navatendai Biti, Transform Zimbabwe inotungamirwa navaJacob Ngarivhume, bato reMCD rinotungamirwa navaMathias Guchutu, bato reZimbabwe People First rinotungamirwa navaAgripa Mutambara pamwe neZanu Ndonga. Mabato aya akasarudza vatsvangirai kuti vave ivo vachakwikwidza navaRobert Mugabe. Vakamirira mubatanidzwa uri kudaidzwa kuti MDC Alliance uyu. Vachitaura pamusangano uyu uyo wakapindwa nezviuru zvevatsigiri vebato iri pamwe nevatsigiri vemamwe mapato aya wakaitirwa muZimbabwe Grounds musha weHighfield. Vatsvangirai vakati kubatana kwavakaita nemamwe mapato kunovapa mukana wakakura wekukunda musarudzo, sezvo vachiti chara chimwe hachitswanye inda. Vakaenderera mberi vachiti kuumbwa kwemubatanidzwa uyu hakunzi kwekupanana zvigaro chete, asi kuti vaedze kupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
Zivai kuti siti iyoyo ndeye vana veZimbabwe kete yako ani muri kuzinzwa. Ndiri kuona kuti bvise mweya. Sometimes satani anongouyawo owane pokupinda napo. Isusu kuno takazodai ndotoseka zvangu kuti vatsawetsama muroi kuukurwa nembwa musi waanotanga kunoroya. Ko objective yatinayo inobatira kubatisa kubatsira munhu wese hausi kuiona. Nyika inoyaurawa uri kuzviona wese. So how do we extricate ourselves from that kind of problem? Tinozvisumudza sei? Tinozvisumudza chete pakutanga zvataita izvi.
VaMutambara vakatiwo vanoziva chikiribidi chese chaiitwa neZANU PF musarudzo dzapfuura, zvekuti ZANU PF haina mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya.
Muvengi watakatarisana naye tinomuziva, nokuti isu vamwe takamhenge tiriko tinoziva kushata kwake. Vazonyanya kuti akawana mukadzi asina rukudzo, asingakwanisi kudzora murume wake. Saka zvinhu zvinoramba zvichiinda zvakadaro. Zvinoda kuti isu veZimbabwe tibatane kuti tikwanise kubvisa the monster that we created. Vari kuda kuronga dynasty kuti kana vaMugabe vachinge vazobva kutapinda mukadzi wacho. Kana ZANU PF ichida grace papurezidendi wayo ngavamuite, hazvinhu zvedu izvi. Asi kana kwakuuya kuti purezidendi wenyika yeZimbabwe, vanhu veZimbabwe ngavazvirambe.
VaNcube vakatiwo kubatana kwavakaita kwavapa mukana wekudzokera kunopedzisa basa ravakavamba navatsvangirai muna 1999 pakaumbwa MDC. Vakatora mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe nekumbopatsanurana kwavakaita navatsvangirai.
Takabvumirana on the 5 priority issues for Women's Bureau in 1999. We are going back to those 5 priorities. Leadership ZCTU yakati they will write the manifesto for us. But manifesto yacho takainyora in 1999. Zvakaitika is that we diverted from that agenda for change. We made mistakes along the way. And we must admit before you today and say we are sorry for those mistakes that we made. Senjan, mighty boss, Kutola, Izenzo, we are here today to correct those mistakes. We have defeated Mugabe before and we are going to defeat him again next year.
Zvichakadai, vabiti vakati upfumi hwenyika hwaenda kumawere, zvekuti zvave kutoda zvekuita gariraneko tisangane kuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso.
Candidate in every position so that our people can have another chance again. Pandakamira pano, 79% of our people are surviving on less than 35 cents a day. Vanhu vazhinji vari kurarama neinonzi tsaona. Pandakamira pano, 91% of our people are unemployed. Pandakamira pano, tine three generations of Zimbabweans, Zimbabwe, Wachitupa, Nemuru. So we've got a national crisis. We've got a crisis of a failed economy. We've got a leadership crisis. We've got a crisis of a civil war in the state. We've got a crisis of the broken down social service. So we as opposition, we as members of this alliance are saying we are creating this narrative, a narrative to give our people hope, a narrative to give our people another chance, a narrative to complete what we started in 1999.
Vangari vume, vakati urwendo runo havasi kuzopa ZANU-PF mukana wokubirira musarudzo, vachiti vachagara panzvimbo dzose dzinenge dzavhoterwa, kudzamara zvinenge zvabuda musarudzo zvaziviswa.
First and foremost, what is done is opposition leaders. We came together, takauya pamwe chete, tikabatana kurwira electoral reform. Takanzwisisa kuti mugabe unobira election three in an even electoral playing field. Saka takawirirana kuti nyika ino mukanyatiza mese takasarana mugabe tomboti kana neni kana naatsvangirai vakaende kuelection vari two overenda munobva manzwa kuti mugabe munzwa kuti asara naye one mugabe show kuti ungatiagedzii nekuti munhu anobira zvakati election
vatsvangirai vakatiwo mamwe mapato asina kupinda muchibvumirano ichi achine mukana wokuita izvi pamberi pesarudzo akapanobata chigaro chemunyori mubato renational people's party riri kufanotungamirirwa namai joyce mujuru vagift nyandoro vanoti havana kuenda kuchiitiko ichi sezvo vachiti vakanga vasina kukokwa vanyandoro vanoti zvisinei bato ravo richaramba richiita nhaurirano nemdct dzekuumba mubatanidzwa wakasimba pamberi pesarudzo zvichakadai mumwe mugari wemuharare muzvare clarence mabika vanoti mapato ose asina kupinda mumubatanidzwa wemdc alliance anofanira kuti abatane navatsvangirai nevamwe vavo kweta kuita chinya chegurwe
munoona isusu kasevana vachizvarwa chezimbabwe tinoda kuti mapato aya anopikisana aya abatane mai mujuru natsvangirai ndavabatane kuitira kuti vakundewo mugabe pamaelection ari kuteera aya because zvanyanya mhani izvi zviri kuitika isusu tiri kuda kuti nyika yedu ibudirire enderere mberi
mapato akaumba mubatanidzwa wemdc alliance aya anoti kwasara kuti vagare pasi vogadzira hwaro hwekuti votsvaga sei rutsigiro pamwe nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira mubatanidzwa uyu ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.